Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, September 23rd, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
On Live Talk this evening, we are talking about President Emmerson Mnangagwa's trip to USA, striking doctors in Zimbabwe, and the late former President Robert Mugabe.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and for Ndebele, www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about President Emmerson Mnangagwa, who is attending the United Nations General Assembly, the health condition of Dr. Peter Makombei, and economic freedom fighters leader Julius Malema's visit to Zimbabwe, where he viewed the body of the late former President Robert Mugabe.
President Mnangagwa is in New York, where he is set to address the United Nations General Assembly on Wednesday. Mnangagwa is accompanied by several state officials. He wants the West to end targeted sanctions imposed on him and several ZANU-PF officials.
Back home, Julius Malema, leader of South Africa's opposition economic freedom fighters, is in Zimbabwe, where he visited the home of the late former President Robert Mugabe, popularly known as the Blue Roof. Malema viewed the body of the late former Zimbabwean president, who was toppled in a de facto military coup in 2017.
Still in Zimbabwe, Dr. Peter Makombei, leader of the Zimbabwe Hospital Doctors Association, is still in hospital following his alleged abduction by state security agents a week ago. He resurfaced in Nyabira near Harare last Thursday. Dr. Makombei is currently at Avenue's clinic. His colleagues say he is not fit enough to be sent back home.
Lapha ke uStudio 7 lamhla sikhangela ke indaba ezijeneyo yokukala siyakhangela ke ikaMongameli Emmerson Mnangagwa ukhona ngapha ke eMelika siyawazi ukuthi ngapha eMelika ke udinga ke ukuthi akhulumisane lenkokheli yamazwe ajeneyo yabe semhlanganweni weUnited Nations General Assembly. Sizobona ke ekhaya khona ngale ke sibone ke uMnumzana Julius Malema weEconomic Freedom Fighters ovela khona ngale kule South Africa eseBlue Roof lapha abuke khona isidumbu sikamoyi owayengumongameli uRobert Mugabe. So ke sibone sehlezi futhi njalo sebe sidla khona ngale lo mfelokazi uGrace Mugabe labantu bakhe lezinye izihlobo. So ke sizokuthiwa ke isidumbu sikhona ngale eHarare kodwa kwaziyo ukuthi sikuyiphi indawo kodwa ke sibonileke namhlanje besikhona ngale eBlue Roof. Singazi ukuthi isidumbu lesi sihlala kwampana kumbe sihlala eMortuary yiphi asikwazi khonapho. Kuzobuya ke uDokotela uMakombei izamkhumbula uPeter Makombei wakhanya zani wathunjwa ngamapolice encida lokhu khona ngale Avenues Clinic lokhu engani uyagula sizwile nje ukuthi kusenze kule sikhatshana ukuthi akhitshwe khona ngale ngoba bamele into ubone lokhu inhlolisiso yenziwa ngabanye odokotela ukuthi kuhamba njani. So we are lucky that we interviewed one of his colleagues, and that is Dr. Samson Ndoro, who is the deputy president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. Let's hear what he said about the doctor.
At the moment, still not fit to be discharged, and very soon we'll get hold of the medical report to give out on what was found on the examinations, on observation and examination of him. He's currently still admitted.
We are informed that the doctor is now on a wheelchair. Is that true?
Those are false allegations. I'm not aware of those developments.
So how is he right now? If you can just describe to us his condition. Is he smiling? Is he talking and all those sort of things?
He's smiling, talking, responding. And just waiting for the results from blood investigation and like I said earlier, the medical report for on examination, on this examination.
So now, looking at his situation, do you think that he's going to be discharged very soon, or he's yet to stay in hospital for a long time?
I will have to confirm. I'm not really sure on that end. I actually am a toxicology, but this
That is Dr. Elvis Banda. He's a medical practitioner. He's independent. So initially we're talking to Dr. Samson Ndoro, who is the deputy president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. Here, kunjalo kumavulas.
Aiwa, kuneo vachango vakupinda mchirongwa chedu nasi, tine gango. Tichange tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika panyaya yekuti mutumbi wevaimbo vamutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi taona uchishanyirwa na vaJulius Malema avo vebato reEFF yekuSouth Africa vaenda kuBlue Roof uko vaenda kunobata maoko kuna amai Dr. Grace Mugabe. Tichange tichitarisa zvakare zviri kuitika muzvipatara, tichitarira zvakare tichida kunzwa kuti Dr. Peter Magombei avo takawana mukana wekutaura nawo ipo pano padnefenyuro ye Studio 7 pavakaburitsa muupambwa vasei uyezve kuti chii chiri kuitika pari zvino. Tichange tiri kukupakurirai kuti tinzwe kuti zvave papi. Tichange zvakare tichitarisa zviri kuitika kumusangano United Nations apo kupera kwesvondo rino nemusi wemugovera takaona mapato anopikisa MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa vachiita ivo musangano vachiti havasi kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvino munyika nemutungamiri wenyika va Emerson Mnangagwa. Takaona zvakare kune rimwe divi bato rezano PF richitawo musangano waro wekuti zvirango zvakatemerwa nyika zvibviswe. Tikaona vachibatana nesangano re December 12th movement pamusangano uyu izvo zvakashorwa nevazhinji. Asi tichange tiri kukupai zvakabuda kubva pamusangano iwoyo. Pari zvino regai timbonzwa kuti nyaya ya Dr. Peter Magombe yakamira sei pari zvino. Pane hurukuro yaitwa iyo nemutori wedu wenhau West Studio 7 Jonga Kandemiri ataura iye na Dr. Ndoro achivunza iye kuti upenyu uyezve toti isu miri wa Dr. Peter Magombe vari kunzwa sei pari zvino uyezve vachabuda rini muchipata. Regai tinzwe kuti vati chii.
Chiri kutizwa ndiivezviya vasati va fit for discharge but vari kuongororwa chiri muchipatara. Tangozongomira kuti medical report yavo ibude uyezve nemamwe matesta akaitwa pavari zvibude inoita tazonyatsongopa detailed report kune munhu wese on our end tichinyatsokudzaiwo zvinenge zvinoda. Handina hangu specific time but now zvinhu zvave pedo. Zvinogona kunge zviri kana zvanhasi kana mangwana but zvave pedo. Ndingofollowa mapropa chanelziwo rekuteedzerawo tichiita infomawo nezvikozi zvinhu zviri kuitwa nemachiremba ari kumaexamina nemaloya zvinechitibvovo maloya. Saka zvinhu zvekuti tinenge tichida kuti tiendere situation yacho inefomawo iyi. Hai yekufamba newheelchair I'm not aware of that. I think mani pepanhau anenge asinanyatsoziviswawo mune zvakawanda. Uyezve zvekukwadzwa izvinto zvendatizvo ndii ndichanyatsokwanisa kukomenta kana tichanyatsokwanisa kukomenta tane full report. Hatidi kuti tigoita kuzivisana mbichana. I don't think zvinenge zvine professionalism mukati asi kuti tongonyatsongozadzityisa tanyatsobuda nefull medical report investigation dzisapfera anoita nezveutano. Vachiri muchipatara napaererano nenyaya iyoyo tinenge tichida kumbomira kuti zvoni tichange taziviswa kuti chii chakaitika pavari uyezve tavatanga kutiwo tichishowo manegotiation naemployer wedu tichigadzirisa nemiyedzo tikwanise kudzoka mabasa. Situation inototirwadza zvingaite Atili kunge tisiri pabasi tiret torwa zvikuru asi chiremba anenge asina kugotsana anenge ari
aiwa apo tiri kunzwa isu kubva kuna Dr. Ndoro vachitaura ivo pamusoro peutano wa Dr. Peter Magombei avo vari kuti pari zvino vachiri muchipatara uyezve vachiri kuonekwa nevana vana chiremba asi vataura ivo pavavhunzwa panyaya yekuti Dr. Magombei vari pauche vakati pari zvino izvi havasi kuziva nezvazvo asi regai timbokuratidzai zvanga zviri kuitika kuNew York uko kune musangano weUnited Nations General Assembly watanga nhasi asi nemusi wemugovera kwanga kuine kuratidzira kwanga kuchiitwa ikoko uye bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vanga vaine vanhu vanga vari ikoko vatsigiri vavo uyezve takaona ipapo pana vaHepson Chidziva Hepmo Chidziva vakange vabva kuZimbabwe regai tinzwe kuti vaiti chii.
I am Mokmochi Zima, MP for Ipoh West, being the MGC deputy organizer for the movement.
Tell us, you're here demonstrating with some of your counterparts from the US, Canada, and other places. What's your view of what's going on here?
It is something that is so good that people of America have gathered to demonstrate here. Because this is the place where Emmerson Mnangagwa is coming next week. And this is the place that the world leaders must understand the situation of Zimbabwe. Our problem back home, the problem of corruption, the problem of the issue of freedom of press, the problem that we are facing of the legitimate crisis. So it is a good thing that they have demonstrated today. And they will be demonstrating with me when he comes in here so that you understand our situation.
What are some of the things that you would like the world to know as you carry on with some of these protests during the United Nations next week?
The first thing that I want the world to know is that there is a crisis of legitimacy. Right now, there is a crisis of legitimacy. Number two, I want the world to know that the illegal lead.
We're hearing there tirikunzwa apo kubva kuna vaHepmo Chidziva vanova ivo nhengo yeparamende vakamirira MDC vari kuHighfields regai takaona zvakare kuine kuratidzira kwanga kuri kuitwa nebato reZANU-PF. ZANU-PF yanga yakabatana neve December 12th movement asi regai tinzwe kuti ivo veZANU-PF vari kuti sei vakawanikwa ivo vachibatana nebato iri reDecember 12th movement akwanisa kubata vaJones Musara vanova ivo mutauriri weZANU-PF PF vachigara vari kuCanada asi vari kuNew York pari zvino regai tinzwe kuti vari kuti chii.
Kuratidzira kwakuri kwekutaridza pasi rese kuti vanhu veZimbabwe havasi kufara neudzvanyiriri huri kuitwa nenyika dzekumadokero, udzvanyiriri hunobuda through masanctions nekutsigira vanopikisa utongi hweZimbabwe. Saka isise nhengo dzeZANU-PF dziri muCanada neAmerica takaona zvakakodzera kuti tiratidzire kuti pasi rese rione kuti hatisi kufara neudzvanyiriri huri kuitwa nenyika dzekumadokero. Udzvanyiriri uhu through masanctions huri kudzvinya budiriro yeZimbabwe nekuti zvinoitika ndezvekuti kana pane vanoda kuita business neZimbabwe vanenge votya zvino kuti tikazoonekwa tichifambidzana neZimbabwe America neEurope inozotipanisha. Saka taida kuti vanhu vaone kuti aiwa hatisi kufara masanctions ngaaende, hatina zvatakakanganisa, tiri nyikawo iri kutozama kuzviriritira nokuita budiriro kuvanhu vayo. ZANU-PF musangano unotsigirwa nevanhu vakawanda pasi rose. Sapoti yedu haisi kuZimbabwe chete, sapoti yedu iriko pasi rose nekuAmerica. Semusangano hatingarambi kana masahwira edu akauya kuzotibatsira, hapana chakaipa. Asi chatoda kungoti pasi rose rizive ndechekuti zvinhu zvakarongwa nemusangano weZANU-PF, asi zvatinoziva ndezveudi paunhu hwedu. Kana une urongwa hwauri kuita sahwira wenyu akasununguka kuuya achizojoina. Saka zvakaitika ndezvekuti madzisahwira edu anotsigira ZANU-PF akange aripo, asi vanga vari varedzi vechirongwa tisu nhengo dzeZANU-PF. Ndosaka tanga tiri pamberi tichiti masanctions ngaabve, udzvinyiriri hwenyika dzekumadokero ngaabve, Zimbabwe ibudirire. Kana pane zvatinokanganisa ndezvedu pachedu seMazimbabweans kuti gare pasi toita matare edu togadzirisa zvoda kugadzirisa.
Aiwa apo tirikuzwa kubva kuna vaJones Musara vanova ivo mutauriri webato reZANU PF yekuCanada vari muNew York parizvino. VaMusara vataura ivo kuti vakawanikwa ivo nenhengo dzavo dzeZANU PF vachisangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi iwoyo wemugovera. Vanoti ivo pange paine musangano wekuti vaMnangagwa vasangane nezvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kunzvimbo dzakasiyana siyana asi wakambomiswa nekuti vanga vari kuti ivo parizvino. Zvino vaMnangagwa vari kusangana nevanhu vari kubva kumakambani akasiyana siyana. Saka tenge tiri kukuturira izviri kubva ikoko kuUnited Nations mukupindana kwevhiki iro rino. Asi nhasi tine gango. Saka pindai muchirongwa kana muri kuda kuti imi mutaure pamusoro pezviri kuitika panyaya yekuradzikwa kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Apo nhasi taona vaJulius Malema vesangano reEFF vachisvika kuBlue Roof kunobata maoko kwaDr. Grace, kwaDr. Mai Dr. Grace nasi munogona kutaura kana muda kutaura nenyaya yezviri kuitika muzvipatara pindai muchirongwa tibva tawanika atichitaura nemi Gibbs.
Ye kunjalo ke siloba undlela Dube ukona kona pake ku Facebook page yetu yevyo indebele kuti simbalele umlayezelo wakhe ututini kuti ninjani basakazi labalaleli lezihlobo zonke udaba lolu lwesidumbu ungathi sokulobuthakathi phakathi. Kambe lento yenziwa njani? Singathi ke isidumbu lokho sipotipotiswa endaweni ezijeneyo. Kambe kwini kunoku kunzima shame asikwazi konke lokho esintwini thina. Kuzobuya ke uOlita Mabutho uthi ninjani emsakazweni Olita siyaphila kakhulu. Kuzobuya ke lobokuthula Seba Ngwenya uthi nitshona njani emsakazweni ibuhlungu indaba kaDokotela Magombeyi. Sokungathi uNkulunkulu angenela amncede kuba babapole kulokho akuphakathi ubuhlungu aphakathi kubo. Kuzobuya ke uNomzane Kevana loPolat kwakuba Maphosa bathi sibukele babadube siyabonga kakhulu. Lapha likhona zihlobo zethu khona ngapho. Kuzobuya lomunye ke uthi hey udaba lolu lokuthi isidumbu sihlaliswe endlini kambe kwaqalisa ngaphi. So lingakhohlwa khona mpukuthi sixoxa ngendaba ezijeneyo olunye udaba ngolokuthi uMongameli Emerson Mnangagwa ungapha eUnited Nations kwele Melika. Ufuna ukuthi ke kwesulwe izijezo zenotho ezafakelwa abakhokheli abambalwa kumbe ngithi abathize abebandla leZANU PF. Kuthiwa ke bephula babesephula ilungelo loluntu njalo lokuthi babebhekabheka ukhetho sokuningi phela okuphakathi khonapha. Kuzobuya ke lo Malema ubekhona ngale ke eHarare lo dokotela phela lokho sesibhedlela singazi ukuthi uyasika kanganani. Ulani kwa mpumabla.
Aiwa, tino chingamiza vese varipa life feed yedu parijino tina tafazwa tifa. Arukuti please call me ndo vavaisa namba zavo. Jairos Mflanganzi call me ndo vavaisa namba zavo. Austin Zepasi. Arukuti please call me ndo vavaisa namba zavo. Stembinko Simapeza. Arukuti ye call me. Top fan yedu Fraser Chinks Nathan NR. Ameno arukunyora pana pasi. Anzikuzote arukuti wala nani. Imanyo Nyakonda. Arukunyoro shakare tino kutenda isi. Bangani Ndlovu. Arukunyoro zvakare tinokutenda ii top fan yedu Gabriel Machingura arikuti I'm watching you from Middleburg kumpumalanga. Imanyo Nyakonda arikuti ZANU is done with the West. Fraser Chicks Nathan arikundofunga ameno arikukomenta kuti apo ndofunga kutaura vave ZANU PF vanga vari panapa kuti apo vari kutaura zvavo asi havasi kukwanisa kuvhota. Nyandoro ari pano arikuti izvi zvava Mugabe zvorwadza kunzwa hanzi ngavavige mufi kwete kurwira mufi. Zvoratidza kuti maZimbabweans tine viga igamba zvakanaka kwete kuti vanhu varwire mufi ndokutaura kwaari kuita. Asi ndiri kunzwa kuti tine mutereri ari panhare parizvino rigaitende kwavari. Hello.
Hello.
Hello, caller, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura na Austin Zapasi ndiri muSouth Africa kutaura kunoku.
Taurai henyu tinzwe. Muri kuda kutaura nezvipi nhasi pano pane gango?
Tinongondirira kungoti batei pano nepapo but kunyanya-nyanya vanhu vasingakodzeri kuita zvakafanana nekuabductwa vachinonwiswa mapoisons vachiitwa sei avavo.
Taura henyu.
Zviri kutyisa ende zvinorwadzisa because vari kuchemerawo kodzero dzavo kuti vapiwe mari Salary yemunhu ukaona yako ndiri kutenga 6 pack ye tissue yase nzera mwedzi wese obvunza kuti kose iyi muchidai munda kuti ndirarame sei. Onzi munhu ungaurayirwa izvozvo ingave nyika here veduwe.
Saka dai maiwana mukana wokutaura nehurumende maiti chii?
Ndaenda wana mukana wokutaura nehurumende ka. Ndaiti zvangu dai kana ichinge ichikundikana, kukundikana kunowanikwa ka. Ndaichiregedza kuwedzera marwadzo emunhu zvekubva yairova. Dai angodaira kuti iwewe zvauri kutaura ndiri kuzvinzwa ndichakuitira kana kuti iwanewo mamwe madayiriro ainoita kwete kubva yanodyisa munhu zvinhu zvinorwadza yobva yamutsakatisa pamusoro pekutambudzika kuri kuita mhuri dzake iko.
Aiwa mashoko makukutu tinokutendai ameno kana muchiri nezvimwe zvokutaura.
Aiwa ndisina zvangu but hurumende yedu dai regedza kuti dai so kuno kwati kugara kunze kuno kwaizvika hakusi kuda. Kukutotizawo izvozvozvo zvekuti pamwe dai tiri kuikoko dai takutosvikawo pakuti tide kubvunzawo kuti kochii chiri kuitika tonwiswawo zviri kunwiswa vamwe izvi saka dai arega kudaro.
Aiwa tinokutendai muve nezuva rakanaka.
Ndatenda zvangu sima.
Bye-bye. Gibbs, we have a caller there. He's just saying that he's very upset about the abductions. He says what he fears the most is that when something like this is happening to people back home, it seems as if the government is insensitive, and he feels that if he were back home, he would be feeling the same way that the doctors are feeling, because all they're asking for is for their salary, not for anything, you know, more.
We have our first guest, and that is Mr. Pilif Kaule, a ZANU-PF activist. He's a former Cholocho senator. Welcome to the program, sir. Mr. Kaule?
Yes,
I'm here today. Yes, I'm here to talk to you. Yes, I want to talk to you about MLiga, Baba Kaule. Uze kuluma United Nations General Assembly. Ungathi ni ngohambo lwakhe?
Lohambo oluqakathekile kakhulu lolo. Olukamongameli welizwe uPresident Emmerson Mnangagwa ukuthi amele ilizwe emumene sikuyo lapha kuthi ukuthi ilizwe limelwe ngeqiniso ukuthi izinto zonke zihambe ilizwe lethu lingaphansi kwama-sanctions. Ama-sanctions kubona abantu esithi bohlangana labo ithuba elihle ukuthi umongameli amele ilizwe atsho abalule izinto eziqhakathekileyo ezimele ezikhangele ilizwe njengomumo esikhangelene lawo kathesi njengoba ilizwe lethu libhekane lobunzima obukhulu kangaka.
Singathi kodwa kuyaphumani phela ujalo ukuphuma umongameli abuye engani ngaphathanga lutho.
Ye kungaba njalo sikili kodwa-ke okwakathesi akunjalo. Okwakathesi kuyayiwa phambili emuva yinkani. Isadaki yasisekela isadaki isisekele ithe ama-functions kawahambe sisuka lapho siya ku-AU nakathethi nje sikhona ngale abantu bayatshengisela khona ngale ubungabeli khona ngale ukuthi ama-functions kawahambe ama-functions aziwafuni kathi kungobani abamele bethwale nzima ilizwe leli ngelethu uNkulunkulu asinika lona. Ngokunjalo kudingeka ukuthi sijeziswe ngabanye abantu abalemazwe abo bona behlezi ngendlela ababekholisa ukuthi basincindezele ngabancindezeli labo.
Briefly, can you say this in English ukuthi kade usithini utshela abantu sibili ngohambo lolu? Of what importance is this trip, you know, by President Emmerson Mnangagwa?
It is very important, really. It's very important that the president is representing our nation. And is carrying our hopes on his shoulders. And this is exactly what the president is doing. He's defending our sovereignty and he's defending these imperialists. They want now to capitalize and they want us to be their puppets. This is exactly what we're saying no. And this is exactly what the president is. Why the president is representing us at the National Assembly. And this, what I would want to say today is that it is very important that SADC is behind us, And Zimbabwe is doing everything possible that the sanctions must be removed. And we are also lobbying these other nations to also support us, since SADC is our neighbors are supporting us in this cause.
Thank you so much, and stay on the line, Mr. Kaule. I think we've got a caller, marvelous.
Hello, caller.
Hello.
Hey, Makadi.
Nofara Masinde.
Hey, Wataka Simba. Tukutora nani uye shemuri kupi?
Tukutora yana stand yosu mateza yana rukumbe kwana.
Itaura yenyu.
Ya, ntuda kukumenda pa nya visit ya ituwa na Julius Malema.
Itaura yenyu, nasi gangu, imuri free, itaura yenyu.
Da fara zvanya nezva taona zvichiwa na Malema achiya kuZimbabwe achizobata maoko pakurufuwa mugabe. Malema naMugabe ane nyange kuti zvinangwa zvavo zvakanga zvakafanana pa intelligence of politics. Malema wakone tunga imwe chete yakanga ina Mugabe yekuengana neganda jena achizofera maresources atingati maybe tikakuta nyanze kuti ivhu kuwana yatema. Ndo funga ime cheto yangaina wama lema. Ndosa wama lema ya chema za ganyaya pa msoro kwa wamu gabe. Ndoto wano zunu za revolution yese ya kafama neze ya kafama na wamu gabe. Ndo za wadu tira yukomba na zemu South Africa. Saka muna ara sikio za ganyaya na wamu gabe. Chukuti muna wa eto uya kwa wamu gabe ya chaka iti wamu gabe ya kapalika ze in terms of talent ya uswa hii vishka parangua ya hii hafu. Asa iti nyuku na wama lema zanga vichaita bita kwa hari bozo wanga waona osha kwa poto na wama gabi shawai fana ugadili sa indiba hata nyazi kutuwa lendi mtuwa Afrika ya kutuwa kwa wana ya tema hapa ya kutuwa kwa nyaya kutuwa wama lema kwa ita kujaganaka kwa hari kutuwa kama wakunda kwa wana mafiki za uwe ni masuro muna wakanga akisi kema kwa nyaya kutuwa sista kwa hiti kwa Afrika kibata ni pivili wata sabaha xenophobia iti ya umasaji masuro waiza na kutiti uzu same Africans chile sana ubatana na kutiti kile chile in the same continent waiza na kutiti sushu in South Africa some of the white cinema Indian what awasu kubatu wane xenophobia ya wargun zima investor asi sushu tita wengi chile makwiri kwee no mama lema wane mendalita yunga ina wa Mugabe yunga yunga naka za ganyanya yuku sinjira yusisi wanae ya tena wanae mu Afrika chandu nitenda za ganyanya ni wetuwa na mama lema nda tenda za
ayo wati notenda muwe nezu varakanaka
na ita wati
ok bye bye I think we have another caller. Hello Mr. Hove.
Hello Tete Mavilas.
Magadi yuko
ai watiri nani magadi tete.
Ai watiri wadi nastine gango imi murukuda kutawala nezvipi apa.
Aiwa achekutanga nda kutendai nebasa renyu ramunoita rakanaka ndakakuona imuri ku DC pa live streaming apa.
Ku New York.
ku New York sorry. Makamira nezvizvara zveZimbabwe muchita basa renyu rekutepfenyura.
Aiwa tinotenda imi ndimi munototishingisa muma handi maiona zvaiitika ipapo saka ndimi munotishingisa.
Aiwa maziso tanga takavhura.
Taura yenyu.
Chekutanga ndaida kutenda hangu amalema nekuya kwaita kuzobata maoko asi pane mashoko avataura paka video pandaona vaitaura zvekuti mai Mugabe vanofanira kudefenda legacy yava Mugabe kuvanhu vanoda kuda kuita zvese zvanoda kuita chero nemutoo upi vanoda kuita zvese zvechitsotsi kuti vatore legacy yava Mugabe. Saka ipapo apo ndiri kuti ukanzwa munhu oita sava Malema otaura zvinhu zvakadaro pane mashoko aanenge anzwa kusanganisira mashoko atakanzwawo isusu aya yekuti mansion yava Mugabe yanga iri mitsara yezanu PF saka aida kugadziriswa mapepa yekuti inde mitsara wa Mugabe. Saka ipapo todzoka topashura kuti aiwa zvinhu zvakadaro nyangwe dei zvava zvakadaro zanu PF semusangano wakatangwa naiwa Mugabe vanga vasingafaririwo kuti vazvibudise pachena vaidai vakangogadzirisana vega pachezvavo tinambozviziva izvozvo imba yangozikawo ndeya Mugabe. Saka unodzoka utoona kutoti pane chitsotsi changaida kuitwa nekutoti iyo ZANU PF katingatoiti ndiyo itori registered mitsara vamugabe nokuti vamugabe vangatova brand pachezvavo yezanu PF. Saka vasada kubiwa vamugabe legacy yavo vamugabe vatozorora legacy yavo vakatoshanda ngaichingoshandiswa nevana vavo bhozi vagara vakatobviswa pachinzvimbo zvisiri izvo neshamwari dzavo.
Aiwa mashoko makukutu tinokutendai chaizvo vahove kunge manga muinesu pachirongwa muve nezuva rakanaka.
Ndaita ngoti taure mashoko maviri pana president ari kunze kwenyika.
Taura izvinyi.
Tangachida ngoti tongoshuvirawo kuti kufamba kwavaita uku zvingovawo nemusiyano paanodzoka iko zvino kwekutanga kuti paanodzoka paratidzike kuti pane zvaitika asi zvinodzoka zvoshaya chirevo nokuti vezanupf vanenge vachiitawo zvavanenge vachiita veopositiniwo nemamwe macitizens ezimbabwe vanenge vachitaurawo zvavanenge vachitaura asi odzokaona kutoti zviri kutaurwa nemacitizens neveopositini ndo zvechokwadi zvafambirwa nemutungamiriro wenyika chaizvo chaizvo ka ndo zvekutonyeba zviri kutaurwa nemusangano uri kutonga saka ipapo manje panodzoka poita kuti umwe ari kuisa chidhina umwe ari kuisa chidhina 1 vari kubvisa vobvisa zvitatu saka chinosumuka hapana dei vangodzoka kuno kumusha vachingotaurirana nevamwe veopozitini vakaita savanelson chamisa zvinhu zvifambe nekuti apa zvinhu zvakatomira
aiwa tinotenda mashoko makuru kuti muve nezuva rakanaka
ndinotenda tete mazi
okay bye bye I think we have another caller. Hello, caller.
Hello, Magadi.
Tiriwadi, tukutaura nani uye zve muri kupi?
Muri kutaura na Emmanuel Makondi kuJohannesburg.
Taura itinzwe.
Shuwa ndinotendawo zvizhinji nekupinda muchirongwa nemi pazuva ranhasi.
Aiwa, nesuwo tinofara kuva tinemi taura yenyu.
Ndinotenda. Ndine nhau doko doko yandiri much concerned nayo panhau dzemabielections anga achiitiwa kuZimbabwe. Ndinotonzwisisavo kuti chokwadi pakuona kwandiri kuita ZANU PF yatora zvinzvimbo zvakati wandei kunhau yekuruzevha uku pango pachiitwa mavhotsi mazuva mashoma shoma apfuura. Saka ndanga ndine rubatsiro rushoma nene pabato iri ringaitwa reMDC rinovandora ndotsigirawo zvangu ndine urombo kutaura zvakadaro panetenyusi
ataura henyu
ndaifunga kuti varongi vemusangano zvava zvakanaka zvizhinji kuti vakwanise kuenda kumaruzevha vadzidzise vanhu manakire nekukosha kwakaita musangano kubvira pagrassroots nokuti zvinonzwisa kuti mavhoti mazhinji tingazopedzisira taakupomerana kuti chiwa tinobirwa mavhoti asi nhauri ponje yekuti vabereki nehama neshamwari vanoda kudzidziswa zvakanyanya kumusha nokuti havasi kuva nechivimbo mukati meNDC zvinozokonzera kuti tizonyeterana tichiti tiri kubirwa chokwadi pakunzwisa kwandinoita zvingavapo hazvo zvininganidzo zvingawanikwa pakuvhota nepakuita zvose asi dambudziko guru randiri kuona ndiri kuti vanhu vari kunyatso kuvhota zvechokwadi vachivhotera musangano wezanu pf zvisizvo kubirana saka ndinototendawo kuti dei vakwanisa kudzidzisa vanhu vakwanisewo kuti vabatsire vanhu vedu zvino kuti vanhu havana zvavaruzivo kunyanya pamapolisi faneka rimwe bato handisaidziwa ndipati hangu pahwinwa neindependent zvino muchenedzo wekuti iye munhu uyu polisi yake yanga iri pachena uye anga achiudza vanhu chokwadi zvezvinhu zvaanokwanisa kuvaitira saka shuwa ndo pandongo mashoko andinawo zvangudiwawo pazuva ranhasi
aiwa tinokutendai chaizvo mashoko makuru kuti muve nezuva rakanaka
atenda zvizhinji
babai gives we hearing there another view. Our caller there is just commenting on the recent by-election saying that he saw that ZANU-PF won, I think it's in Zaka, you know, Pisa. So he's saying that maybe the MDC also now needs, he says he's a member of the MDC, and he feels the MDC now needs to go and educate the grassroots about why they should be voting for the MDC so that in next elections in the rural areas, the opposition party doesn't cry foul when they are beaten by the ruling party.
Yes, lo baba ke udlodlo cingwani baba dlodlo uthola njani?
Yachona tibu thona njani baba?
Ngikahle dlodlo. Akuthi ukuthi wena ubona njani indaba zethu? Siphatha udokotela kwamongameli ulapha eNew York. Siphatha ke uPeter Magombeni udokotela lokho sesibhedlela uzobuya ke lesidumbu sika Moyi uRobert Gabriel Mkabe. Phosa lakho.
Ngizaqala ngesidumbu sika Robert Mugabe leso hani buso buyibuthakathi lokho isidumbu ngabe sithi sibhoda bhoda phakathi kwabantu kangaka asikhulumi ngakho kangaka lokhu kwesidumbu hani bona sobuyibuthakathi indaba emfuna ukukhuluma ngayo ngikamongameli ambilile ngapho khona ngapha e-America vele sokuyinhlala yenza uhlale ihamba vele kuye ngatholanga lutho lakathesi vele asiboni ukuthi uzabuye sithwaleleni. Now le indaba nansi indaba kababa ugawulele ukukhuluma lapho thina isataki isisapota ukukhutshwa ama sanctions ani ogawule vele indlela zabo zokukhuluma vele bengakele ukukhuluma njalo ngake bedle badla khonokho vele umsebenzi wabo ukukhuluma khonokho.
What akuphendule ubamba khona Dlodlo. So here the caller Mr. Dlodlo is talking about sanctions and he says you know Mr. Gawule is always talking about some of these things but that's the way they are feeding their families. So Mr. Gawule akuphendule khona.
Ngithanda ukukutsho kithi ukuthi ukuthi SADC nxa ihlala phansi ama countries eSADC uma ngulufu ekhuluma ngokuthi ama sanctions kasuswe. President we Tanzania.
Uri chuse volume ye radio yakho ngani yenza kube ngazani kungani sikuzwa kavili. So sicela ukuthi uthi kaphuthe njani. Yeah. Kubeka ke ba.
Yebo nyako mana ngichede kancane.
Yeah kulungile.
Yes, ngithanda ukuthi ngithi mina into ekhulunywa ngolo osikhulume sisandukukhuluma lesi ngumuntu nje ofuthelenayo ongakwaziyo ukuthi avume iqiniso lokuthi ama sanctions akhona indaba engavumi umzwile lo muntu oqedwe ukukhuluma ngendaba yezakha leyo ukuthi iMDC kumele iqali yefundisa abantu ukuthi uya admit ukuthi umumo weparty yabo kanye labethi bayadliwa kuma elections bethi bayarigwa kuma elections kodwa nesevuma kabe ukuthi hayi siyadliwa ukuthi abantu vele asikhankasi asisinyeleli kuhle ebantwini. Lowo muntu isiphukuphuku somuntu lesi esikhuluma ngokuthi ama sanctions kakho isiphukuphuku sokugcina
uJohani Gawule
ngisho ngokuthi ama sanctions abantu bayahlala phansi bavume even ama countries esadak ehlale phansi ekhuluma even lakathesi i-America ivume ukuthi ama sanctions asoziwasuse nezinto zingahambi kuhle bevumelana ukungani umuntu onjalo esale ukuthi ama sanctions akhona.
Yeah, sikubamba umlomo khonapho-ke. So Mr. Gawule is saying the caller is daydreaming. So Dlodlo umphendule 30 seconds. Yeah, uDlodlo ngani sesukile ecingweni. Sithatha ubabunyoni. Babanyoni ungatshona njani?
Siyaphila baphila njani?
Siyaphila nyona ungaphi khona phe emhlabeni?
Ya, lo nesemzansi lapho ngihlala khona. Ngiyathatha isikhathi ukukhuluma endaweni le.
Yeah, ngiyala
uqala ngoba lokuthena emakhaya abazali aba bafuna ukufundiswa nge change. Akula nto ofuna ukufundisa ngakho. Abantu sebeluze eyazi ithemba ngeke. Yabona ukukhayela ama yendlela amanani awa ngayo phansi. Ujikisela ukuthi abantu ukhethe ezimbabwe basala kungaphuma emali bazokhetha emitwini unjalo ukuthi uyabona ukuthi i-election singenele i-election from 2000 itshanto yajhaya umgali kodwa i-election ikazange indlela esikhundleni emakhaya ngalawo nto ngiloyithengisa ukudla ngithembisa ukudla loku lalokhu ukhetho ezimbabwe ngibona ngathi mina abantu balesi abasathini right two yile ukuthi kukhuzi ubaba uGawule ngumuntu omdala and ngimhlonishwa sengakuthuka umuntu okhulume engidikele ukuthi isiphukuphuku umuntu omdala nxa eyabephuphuphuphu engakhuluma ngendlela e-right engifisa ukuthi engakhulume ngayo engathi isiphukuphuku ubaba wenyevu yinto etshengise oGawule into yabo yesizalo le sabathela sithi yabona amadidala uGawule nosuthuma azama ukulingisela into eyayisenziwa ngumoya uJonathan owayekhulumela izano enze into engashiyoka lathi yiyo edinga umsebenzi kodwa kababona ukuthi babumoya kwamandla emhlebi umuntu akithi lapha khulunyokathi esira akekho ezimbabwe uphile esemazweni obaba Gawule kuzafika isikhathi lapho uJehova azanisusa lapho elikhuluma kubi abantu bayakhala bayasa bathi esibhedlela bayasa bantu nendlala uyakwazi Gawule kodwa makazi sengathi izalo seyisenti kathesi likhuluma ngegugu yeclabhu yedictators ukuthi bazakhuluma bekhulumela thina abantu abasokola ezimbabwe bekhuluma kuthiwa ama-sanction awaphumi uma khona kwama-sanction okubakuze ukhona kwama-sanction lina-ke ngabibiza ama-sanction alisebenzisi imithetho elawubekayo i-constitution lithi maliagampene emakhaya ngalikampena nokudla mina nginethi indlala ezimbabwe lingina ama-election emakhaya ngimatoto bayalamba elizweni eli-right umuntu kaphiwa ukudla libandla umuntu uyozisebenzisa ukudla kwakhe i-right hhayi ukunikeza ukudla Libandu pei fokini. Kuya iya nisa loko. Ya zibantina wa tayara hindi kano kawu nani ya kumide zamu. So ya sila nisa man.
Hai siya uza wakulu ke. Isi tumbo sambo ike utinu kasu.
Nina ugawe ankazi ukula u. Angol lutolu ke ngulabu mkari. Sisi nga zina kune zimbabwe. Zewa la buka uwele ya mwishiki mkari nga mwishilisi. Hane ya kuna kuse mkari se ngulo yishini zano. Uwa zivo. Bukia mwari nga mwari. Uwa zivo liyake. Zewa la kisongola nge kile uwe. Se kile uwe nga mwari mwari. Zewa la kisongola nge kile uwe. Zewa la kisongola nge kile uwe. Zewa la kisongola nge kile uwe.
Okay, Papa Inyon. So what Mr. Inyon is saying is that Zimbabweans have lost confidence in the electoral system. So that's why maybe they are not voting in a way that people are expecting. So he says, at the end of the day, the Gaules of this world are ruling, but one day they will be the ruled guys, you know. So he says time is coming.
Yes, I understand. I have a caller. Hello, caller. Hello. Hello, caller. Hello. Hello, marvelous. Panam kuma marvelous iraba.
Yeah, mwazani.
I think I'm spanima mwanunzi Biggie. Hello, Biggie. I want a casting, but to turn an amcoma began to rain.
Tinotenda chaizvo nepfungwa dzenyu mukoma mhenu kana muine zvimwe zvamungada kutaura zvakare.
Ipapo futi nenyaya yekundirwa kwekuita bato reMPC kumareserva. 2023 atopa dhizi futi ende akasimboritari. Chiri kuitika ndechekuti vazvingori nechisi nezvinongochema kuti tazobirwa tadii, but kuda kutaura chokwadi kubirwa nguva kunenge kuripo zvako, but chokwadi chinenge chiripo ndechekuti bato reMPC vari kunyanya varayirwa vari mumataundi, havaendi kumareserva vachinotsvaga rutsigiro. Ende zvinhu zvinozosiririsa kuti vanotanga kuzoblema futi kuti tabirirwa, but havasi kushanda vakomanewa kuti kada tasamira bhanisha dzakabva ndau dzake izvozvo. Difference yacho yakanyanyisa. Evanhuvachema kuti yabirwa, but 7000 agree to 1000 kanhu zvekuti kana meda munotongoona kuti vakomana havasi kushanda ende vari kusera vakarara vari kunakirwa nemataundi iyaya, but come election 2023 vakabirwa. Something will happen. Vanenge vachingochema kumirongo kuti yabirwa, ende ichange ichingori permanent opposition until unless.
Aiwa, mashoko makuru mashoko makuru amataura mukoma. Saka dai mai wana mukana wokutaura naivo ve opposition maiti chii panyaya muri kutaura iyi?
Dai ndakwanisa kunzwa kusangana neopposition ipapo mashoko ekenge pamusoro pemaiti vafanira kuti vachibasa ravo. Ngavasarira ini vazhinji vacho vakawandira patwitter, pafacebook. vanhu vanovhota vacho vazhinji havasi patwitter whatsapp vanhu vari kumaminisa vanhu havatorina vamwe vacho havatorina nemarejima havatorina kana nemafoni ndo vanhu vanofanira kuti reach out vachinyatsoenda vachinotaura navo vasi vadzidzisa zvaizvo vanofanira kuti vaite ise kana nekaaezimaelectionatis vanofanira kuti vasarudzi iye zvavanotarisira kuti vanhu vaita se vachivatizidzo kuti kana mutenge maakudai mudai 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 vachivabatisa zvinhu pagraund kwete kuti vanoita zvekuti vakawandira patwitter ana sekuru naana mbuya vari kumaruzevho vavana zvese zvemafoni ndosanganisa naeven dipiti yachakatowandisa kumaruwa nokuda kwekuti ndiko kune vanhu vanovhota vakawanda vacho vari kumatauni vakanozoisa rali inonzi pazoita maovhapfuro pazodai zvakadai vachinzi vacho vanogara mumastriti havana kana zvitupa havazvidya chekupai bhati iye vanotofamba nerekuti takawanda takawanda vachiringana vamwana vasingafuti bhati vhoti chaicho yemuzimbabwe yakawandira kumaruzevho saka ndaikurudzira hangu kuti kana vachinge vari kuda zvechokwadi kuti vabvise kuti vahwinhewo basa ravo rakawandira kumaruva zvavasiyana nezvemumatauni kazhinji kacho munhu ari mutauni akatozongwarirwa vazhinji vacho vakatongwara ari mumatauni anogona kuziva zvoti bati vanhu vari kuda kuti vadzidziswe vanhu vavari kutuma kuti vahwinhe vanhu vekumaruzeva nekuti ndivo vanhu vanovota.
Aiwa, mashoko makuru chaizvo, makuru kutu. Tinokutendai chaizvo mukoma, muve nezuva rakanaka.
Tatenda.
Gibbs, another suggestion there coming from our caller. He, you know, started off, actually I'll just start off with what it ended up with. He is literally saying the opposition needs to intensify its, you know, campaign in the rural areas, because he says he's been looking at the results that came in from Zaka and the margins are just too large. So he's saying instead of, you know, members of the opposition relying on social media like Twitter, Facebook, those people on social media don't vote. It's the people in the rural areas that do vote. So he's advocating that they need to, you know, go out there and, you know, sell themselves as the opposition, or else they'll remain opposition forever.
Yes, lo baba masuku lapha ecumani. Baba masuku ngawuthola njani?
Ngiyathola mfowethu kenoke.
Ngiyathola ngapha selo wakweru.
Yee baba.
Yee, akutsho ke ukuthi wena indaba lezi zisiphetheyo lamhla kuzibona njani. Kokuqala umongameli umlanga kula kuzobuya ke uPeter Magombeni udokotela kanye lesidumbu sikamoyi uRobert Mugabe. Yiko sizokuphatha khonoko. Phoselako baba.
Ngiyazi ukuthi imindana lo ngapha ekusenzilayo ngapho lifana nokuthi asiyiphambili sizihlalele nje ngawukhumbula umuntu yabesele i-roting chair i-roting chair kusenzingani yahamba ayindawo ilusizi nabafowethu laba kumbe ngobani abasengabogawule laba labotima laba abenelikilana kakubazahlangana nakho kathesi bahlezi kahle kasanaso isikhathi sokuthi babe bethole izinto bezifake esikhwameni bevela khona. Kodwa ngilethemba lokuthi uma becabanga kahle kahle njengalo uba kubizigawule kathesi kahle baba belabojonathan khona ngale. Kodwa kathesi siyamuza ujonathan isengumatitamen naye wayidefenda njengabo bona lawo. Kodwa isikhathi dilethiuzinguminyaka sizabezona besebekhuluma izinto ezinto ezazisenzakala ngesikhathi sibe ngaphandle kwamazwi singakwazi bekuthi bayabelekile. Kodwa into ekhona ngokuthi abantwana bezimbabwe asomanga liqinisele leli sebabona bona laba bantwana laba bazibizi bethi khona kuzekuhlala nakho ukuthi kuze kuyabo kusenzakala zimbabwe isin problem right. But into enzama ukuthi ngibacasisile wona kahle kahle ngokuthi bafethu umhlangano lo ufuna abantu abakuthi ma kuthi ilamanga kumbe kule nto endiyenzakaleyo batho kahle kahle bathi baseke ukuthi siyakona understand gather time ukuthi ngayesithi ha this is a state objective ngabe yimntanakhe wayethegeda bstate onotstate yobetela yena le yimntanakhe wazi don't be laughing that what you speak sometime last week I'm not sure but I expect ngiyambanda kumbe liqinisi kothi abi sasini umuntu abizimele ukuthi sisek kumbe liqinisi kuyimthetho sithatha isikhundla sawo so thina sithi idokotela lowu kumbewazithatha kumbe kazithathanga kodwa sekhe ngiisho ukuthi ngoba sikubona kusenzakala njalo kuzakuea kusenzakala abantu benyamalala singazi ukuthi bathethe mbani nabo benje besezi ngelinye ilanga bazanyamalala
Siyakuzwa Masuku, ungathola kusasa baba, uphenduke futhi ngeviki ezayo kumbe kusasa. Sibonga kakhulu baba. Yeah, that is Mr. Masuku. Yes, got a lot to say. He says that with Mr. Emmerson Mnangagwa, the country is going nowhere. He says he has been doing the same thing every time. He's now in New York. He was in New York here and nothing happened last time, so he's going home empty handed. And then he says, you know, Mr. Kaule and others are now rooting for ZANU-PF, but this reminded him of what happened to Professor Jonathan Moyo. He says now he's a Twitter king, but he's not in Zimbabwe. So he says he must watch out. Then in terms of the situation in Zimbabwe, he says people are crying a lot. You know, he says bread is going up every time, fuel is going up, and the bond note itself cannot be denominated in a proper way. So he says it's like just beautifying something, like putting a lipstick on a frog, you know. So he says
the famous saying, yes.
So he says it doesn't work at all. So maybe Mr. Kaule has gotten some kind of response to all these kind of things. Yes.
I understand we have a caller. Hello, caller.
Hello, Titi Masela. Masela say.
Oh, Dumkoma Donald, Murise.
Yeah, unfortunately, Donald.
Ndiripo Murise iko Titi Masela.
Ai watiri wadi muri kuda kutaura nezvipi nhasi pano pane gango.
Ya, ndichangoti bate bate mishatangu ndichakasira kuti vamwe vane nguva.
Bata itinzwi.
Ii, ndoda kutanga mune zvegwendo gokuinira ku New York kumusangano kwaako kwendo go. Zvinobhadza Titi Masela kuti unoona dzimwe nyika dzakatova ne dzinotova nekudivirira nani kudarika yedu vatungamiri vacho vachitokona kuinda vachitokanzura dzedu kuti hatingaindi nekuti tichokuda mbofikisa matambudziko atakasangana asi zvakaita vekuno havana kuinda vakatumira nhume dzavo asi pedu kusina kunogara chinhu hatina mari hatina mari ndopatinoona vanhu vachingomanya vakawanda Titi Masela ambasada uriko agara ariko redi maminista mamwe aripo delegation yacho inozonge yawanda zvekuti chero mari yacho nokuona kuti chero haingambonyika haingamboiti mari zinoti shoma iripo inenge ichingopachigwa pachigwa saka inonetsa Titi Masela kana uchiona dzimwe nyika dzevamwe vakarongeka vachitadza kukanzura nzendo dzakadaro inzendo dzinongoitwa gore negore but hatina chatinoona kana mushakabva vakanguva vakadzifambira nzendo dzodaide zvaidzidzire zvazvinobereka munyika nyika yedu ingadai mberi asi hatina chatinoona vangafamba zvavo asi hatinodzoka munyika chaii pane pachina kana manegatives anotaura iwavo ndezvepumapepa asi pareality pagiraundi chaipo hapana chatinoona kungotaura kungoti hapana kana manegatives atinomboona zvinobuda hapana
chatinoonzezvinobatsira
ivo vashoma vacho vanenge vafamba vachinowana zvavanowana ikoko vachinoziya havo ikoko ndo vangabatsirika nenzendo dzavanenge vafamba nendege vachina chigwa nendege
saka poitwa sei
hapana chiripo
poitwa sei mukoma Donald
hachinongodiwa nechingoti ivo havo vakwanise kungonzwisisa kungoti vakundikana kana vakanzwisisa vakatanga vadhimita zvekuti vakundikana nifunga pano kuna kuhu hivu pachawu kano kwa sana nzisawati chichingadiwa usuduruka wazana takundika na there's no way ya munga monita apana pani ufiti minoji wako yego kubodi mnakoni wangazi kwa hivu wano kwa nzahuwa to sama wangu
aiwa mashoko makuku mungi zizaya
kuna kwa tino shiri kati di mafika sinona kadai chua akuna kana kwa sujika kuhu mnanu manya saa kuna siyo mnika mnanu manya na kita kuna ndi gine tamari kinda kuni chiri chata tinenge aiwa chata tinenge
icho kwa daiwa mashoko makuku tu ameno kana pane zvimwe zvamuda kuwedzera
then kweta devolution ya devolution yanga nda mukoma blessing yanga vari kudumwa singo
ehoho ya yanga iri ko town ucho kwa taura itinzwe
nesho akana be guru nzaya zobudiri ya mune rimwe mwezi nzosu bora kuti nyika shoya yanga budiri nokuti ndezoona kana kuno South Africa vana nyava uzonyaya kuti asi not ma province ane simba ma provincial structure ane simba kwa sababu nanga chini premier nanga chini double ndoza kama kwa na makuru wa shitara kuti vasho tere kwa nukumu nanga chini leader nzi lakini ane magazi na yanongo nzi provinsi ya magazi na bado sina simba kwenye reporta kwa kuru kuzenda nzi zekuno wanenge wale simba kaka kana ndoza kuti chakata sugar tre ngo inenge hawa wale ukuma chingote tangu benefita o wani kwa zidu edu kine sunza kwa wanda bata timbo wani kwa sunenda sungu no ibindaya kuwa harare kakata kwa mtare mangoda kwa pera shinda ibadira wani kuwa harare kana nzi
aiwa
ndio akazadura ni vashitambura zvingambo itaka ndona kuti ayo devolution day ayikwanisika ino batira kuti munhu anenge ari pato zvine nzvimbo iyo unenge achiwana wacha uchauviri mwana wake unokwanisa kushanda apa basa pari papo anenge kuti vanhu vane vanhu vavo vanenge vachifungidzira ndio vanovadzigira kure kure vanhu vemunzvimbo vakango vakaoma miromo
icho kwadi mukoma aiwa muri kutiwo pane vari panapa Sibangani Ndlovu top senior dio ari kuti true caller the president is very expensive sokutaura kwamaita mukoma kuti vanenge vachikwira ndege yakachatwa nezvimwe zvakadaro saka nguva yedu yadyanana mukoma toziva kuti muri top senior edu asi regai tigumire pano muve nezuva rakanaka mukoma Donald Mamboma Gibbs
ndatenda kuti mafela
ndatenda yes yabakuru ke mfowethu stateke ubabugawule babagawule zvino vanhu bakhuluma sevili abanye labo babhala lapha kulomunye kuti ubabugawule udube ngokuthuka ubabalana kuti isiphukuphuku so bangani basola abantu khonoku babagawule lakhonoku nje bakhuluma ngakho kuti unanga kwaye ubuyile ngapha kodwa uyabuyela nje engabhatanga next so ke abaphendule khonapho babagawule
ye liqiniso lelo Gibbs ngithanda ukuthi ngikube ngifike ngasweli ibale eliqondileyo sokuchaza umuntu ongakwaziyo ukuthi iZimbabwe yayemthozelwa ama-sanctions kodwa uyakwazi kodwa akafuni ukuvuma ngithanda ukuwithdrawa ukusebenzisa imali elinjalo
hayi siyabonga
ngiye phambili ngibe sengisithi mina ngithabile kakhulu ukulalela abaku-MDC ngabona be-MDC Alliance abakhulumileyo bavuma ukuthi balomsebenzi omkhulu abamele benze ezigabeni kwamaphandleni ngoba abalahlekelo bayavuma ukuthi abalahlekelo ngoba sebeyibonile ukuthi ukhetho kade lisiwa khona nokukhetho olukhululekileyo kodwa amavoti abawatholi ngokunjalo sebekhuluma iqiniso elibuhlungu abayimele abanye balo bababo balamukele iZanu-PF ilungisile umsebenzi wayo uba mkhulu kakhulu ekukhankaseni ngapha emaphandleni yiko belosekelo olukhulu kakhulu ngokunjalo belembali yokulwelwa kwelizwe ngoba ilizwe lwalelwa emaphandleni yikho kuqakathekileyo khona ukuthi babekwazi njalo bese siya phambili ukuthi umongameli ye ukhona apho bayakhuluma abathi bakhuluma abathi umangameli uyabuye ngabhatanga lutho kodwa kufana nomuntu abathi boya umangameli abakhangi ukuthi izinto zibe zima kuphela bakakwelile ukuze bona bazuza abakuzuzayo kufana nokuthi izinto kutala kuqhubeke zinje abantu bengavumi ukuthi akuhlalwe phansi kukhulunyiswane kusetshenzwe ndawonye nabomo ukuze kuthi izinto ziwome ngamandla bebe siyabopha khona ngale bekhangela
khonahaiuhlale kuphela ye siyabonga kakhulu ke Gawule ungathenela kusasa thank you so much Mr. Gawule sorry we're out of time and we have to leave it there. We thank our guest this evening, former Chorocho Senator Pilif Gawule. We wish to extend our thanks to all people who called today and contributed something to this show. Signing off is Gibbs Dube in Washington, D.C. Till we meet again. Bye-bye. Good night.
I'm Marvelous Mtlanganya Huye in Washington saying thank you very much for having been on our show. Let's meet again tomorrow on Let's Talk. Ngati Kurukureyi, where we'll continue to discuss some of the issues facing the country. See you tomorrow. Bye-bye.